kepe-kepe yarwazvekare asiko zvino nezvepc kariba 1-0 ndokwedzera pamitambo mishanu yakateverana yavarohwa. Chananyorwadza ndechekuti makepe-kepe yarohwa nechikonzwa chabva kuna Newman Sian Charlie uyo vakadzinga. Pamusoro pezvo Darlington Dodo uyo vakadzinga zvekare ndiye ave mumwe wevararidzi vezpc kariba. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge svondo rapera mhuri yechikwata ichi yakaita musangano wekuedza kupedza matambudziko ekuramba Caps ichingorohwa rohwa, asi musangano uyu uri kuratidza kuti hauna chawakabura. Kurohwa uku kwasiya Caps United yadzikira pasi kusvika pachinzvimbo chegumi nenhatu, zpc kariba ichikwira kuenda pachinzvimbo chegumi nembiri. Caps United yave pazvikwata zvina zvatarisana nekuenda kudivision 1. Makepe-kepe ichine mapoinzi gumi nemanomwe kubva mumitambo gumi nemisere, mapoinzi makumi maviri nerimwe chete pasi pechicken inn iyo iri kutungamira guungano iri. Chicken inn iyo ine mapoinzi makumi matatu nemasere yakasimbisa utungamiri hwayo nekudambura Tenax 4-1 nezuro. Mongororo wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti Chicken inn iyo ine vatambi vakaita saBrian Muza, Shepard Zanga, Brett Abidu, Moses Jackson, Melvin Wacha naClive Agasto yakasimba zvekutora mukombe mukuru uyu zvekare.
Vatambi vanavo endi aiwa gore rimwe rido tine kutarisa vanenge vachatotora yombo.
Dynamos iyo yanga ichikwikwidza zvakasimba yasara nemapoints mana mushure mekudamburwa 1-0 neyadha muNational Sports Stadium nezuro. Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu yaramba yakasonana neChicken Inn mushure mekurova Tenax 2-0 kwamutare. FC Platinum yave nemapoints makumi matatu nemanomwe, point imwe chete pasi peChicken Inn. Mimwe mitambo yanhasi yasi Highlanders yarwa Black Rhinos 3-2, Triangle yaita Mangange 2-2 neBlower Chiefs. Asi nyaya kwese kwese ndeyekuti Caps United inopunyuka here nepayamira apa mitambo ichiita mishoma nemishoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.